Maneraka na Kamuria Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosanda kashakara manero anasi uri musi wemugovera ndira 22 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 256 nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi, asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 256 kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine 5288, uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru 229 zvine 561 kana kuti 227,961. Vanhu zviuru 10,203 kana kuti 10,203 vachiri kurwara neCOVID-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava 4,000,000 ane zviuru 239 zvine 364 kana kuti 4,234,364. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pa3,000,000 ane zviuru 262 zvine 246,246. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru 43 kana kuti 40,043. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi, asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuAmerica 318 $318 ave kutorwa nemadhora 200 ekuAmerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora 53 kusvika pa na rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange ichibhadharwa kana munhu achida kutora passport yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita $20 ekuAmerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti maE-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. kana mugari wemuHarare muzvare Tabeth Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasport echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasport aya yanga yakawandisa
atozvigamuchira nemufaro tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasports vazhinji tatisingakwanise kumaafford asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi
asi umwe mugari wekuapworth vakenned Maziva nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasport isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuamerica
vanongodzikisa pasport yeemergency chete hazvina musoro because ordinary passport yaitomboita $53 yabhajet yakatokwira isusu tikakopeya nemapasport ari kuitwa muno muafrica munomu kusouth africa passport inotoita $25 equivalent kuzambia $35 chii chashamisira nepasport yezimbabwe
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu wecrisis in zimbabwe coalition vaobert masaraure vati hurumende inofanira kutora matanho ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti
magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko ende hurumende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa aya awanike zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku-318
vamasaraure vativo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa
vamwe vana vari kushaya mukana uvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafodhe kutora pasipoti
hatina kukwanisa kutaura navakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kutinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Bato rezanupiefu rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabai election musi wa26 kurume zvichaziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemusangano bato iri vamike bima vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika kunzvimbo dzakaita secholocho nebhinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kukupai mashoma mashoma toda kupai kana arapo ese
zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weward 6 muHarare Central mekare kumufakose vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekunational assembly kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro vanigel Kaseke ndivo vakakunda kuward 35 amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri vezanu-PF.
Imwe nhengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kunational command center kumuzinda webato ravo.
Haitei ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare vanhu vakatovhota zvikapera saka maresults kuona kwangu tisango buda taka wina ende zvanga zvitori free and fair zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya kodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeiwa kumusangano uku. Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande. Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukuona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake, pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa, yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawane kwekumhangara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotiona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaitotarisira pasi uye ichiundermina zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespekta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagonawo munyaya dzekusimudzira dzidzo kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chowadi kuti Zimbabwe yakachinja mitemo yedu, yakaamenda Education Act ikabhana corporal punishment kurohwa kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016. Vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambizi yambi avo vatatadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzana cooperative kulala panzi mudunhu remidlands vanoti vari kushungurudzwa nemwe kambani yeve kuchina yeasia ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wevadzanai vadominic ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi revadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeasia ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vangwavi vachitsanangura.
Pachikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa flag yavo mupurazi medu. Saka takazoenda kunotaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonzi vaBenz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga pakaiswa muganhu. Endi flag yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advise kuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti asiye akavapa here. Taonana naye iye akati haasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Ferry akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza kuti shamwana ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako ikuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopakaramba akanyarara. Saka isita akazobvunzwa navamachisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopakafonera munhu waiti vamachisi avataure naye akati aiwa isi hatida kutaura neany other person, toda kutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchina ndopa akaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakuzi kuchina kwekuti unongopedzisira wavechi. Akabva angomwadza maoko nomba aenda.
Asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo machina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make?
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi paToni akatobvunza iye Toni wacho wekuasia ferry kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Ari affected tisu ezi wadanai cooperative.
Saka kushanda kwe kambani iyo iye Asia Ferry kwakanganisa zvakadi magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Ziri kuti varishandisa machemicals akadi pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kusauya ipapo ipapo, but in the long run dzinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avanotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga meroad imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanies.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vadominic ngwavi vari parunare kulala panzi kumidlands nestudio 7. Yasvika nguva yakure tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa namavelas musanganya uye westudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira.
isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechipiki nemadzimai vanhu vari kuramba vachishungurudzwa nekushaiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vari mazera echikuru vachitarisira pasi vechipiki nemadzimai tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri
donzvo remusangano wenyu nderei
donzvo remusangano wedu nderekumirira vashandi vose mukati meZimbabwe nekumirira zvakare vakaenda kupensheni vachinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa
muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022
gore rino bato relabor economists and african democrats riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelidi inotaura zvebudiriro nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki zvose zvatinoda zvinobva mubudiriro mudevelopment chinova icho ndicho chinhu chikuru chatinotungamidza sebato relidi zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu
muri kupinda here musarudzo yemabai elections
izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentifya macandidates edu achatumirira mabai elections musi wa26 March 2022 saka panosvika nomination court vhiki rinotevera isu sebato relidi tichange tiine makandidati edu akakwana ekumirira maMP makandidates edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo huve nepundutso chechipiri isu patiri kutsvagurudza makandidati aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhange vaite makanzura kubato redu relidi nekuti makiriki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo polisi yakajeka nekuti manesi atakaona achimhanya kunoita makanzura makore esapfuura mashomanana uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura tiri kutsvaga mainjiniya tiri kutsvagurudza maaccountant zvinhu izvi zvakatikosherei zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire semaMP kuti kana tonopinda muparamendi tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye kana riri jongwe haringovhoterwa nekuti ijongwe kana iri mbudzi haingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatinanga izvo sebato relidi tikukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera mabasa atinochemera agone kunowanika uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina
bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe
gore rino takanangana nemabyelections iwaya achipera tine takanangana nekutanga kukampeinira maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira sapresident Linda Masarira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chatinopiwa naRay Choto weStudio 7 Tinokushingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Rachel ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurayiridzi wemaWarriors vanomeni mapeza. Tinokutambirai nemufaro vamapeza muchirongwa chino.
Aiwa tinotenda baba.
Vamapeza makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu?
Ya, chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kutanga tiri mazuva mashoma kura. Saka tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi, chikwata chekupesera cheGini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rumbo rakaipa kuti takazobohwa mubhora rainopera kwasara for 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tichazozoziva mitambo yemalawi, vanga vatasiwa nevanhu vese kuti mutambo tanga takazokunda. Isusu wacho ini semurairizi wemaorias nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Asi hazvina kufamba sezvazvatarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal, mainzwa sei sakochi wemaorias?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndochimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei vari kutambabvara kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunana vatambi vakarisana naSaidi Omani ana Kulibari vatambira matimu mahombe muyuro. Patakangotaurira vakomana kuti look at the end of the day ibhora iri, vane mapurazi vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe, but tikapinda mugraund mutii nechinangwa tine tasi yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwanika, tikwanisa kuwana chikuda mutambo uyu, tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana kana zvatonzi zvaramba tatadza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kureva kwandaita takazokonzita last 20 seconds of the game, zvino izvi zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuona izvo, Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu, tese tinogadzira kuti tinokunda. Sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunga takaita zviri nani, nekuti patanga tasvika mu 90 minutes ndakaendaira machiyeidzwa komana kuti bhora rakunopera, kuti timinimize mamistakes edu kumashure kana kuti tikwanisa kuti timanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu pamwe patingati ndini ndo pasina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaje game nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa kana kuti taifanira kunga takaita zviri nani pakumanaja game. But at the end of the day inini ndini coach, kana mazavo asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei, even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patinganzi hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti taenda tambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga team kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, hamurikusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanguva vari mutimu iyi vairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Mazongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanguva vari munesvika timu vairi ivavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murayiridzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikanwa nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti mapeza ogara here kana kuti mapeza oenda. Asi kurova kandakaita inini kontrati yangu ndanabvi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanjeva mapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nevsikuru vamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba nezvo kama mwenye zakanaka sisi zaidi nzuri ini sababu kuchemoria zinema players zinuzia rushindi wa Zimbabwe na fara ni zakaidi kikuku asilwa kuruagati amgara sambere kwenye kufirwa katika mbizi ni tari zote yana na mangu anarudia rakachika baadhi dumu mzima.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata chema Warriors vanomen mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Rachel Oto ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.